Mutsamba iri mumaoko yestudio 7 munyori mukuru mubazi rezvemari vaGeorge Gwamatanga vakazivisa mukuru webhanga reAfrex Bank iro riri kutengera nyika dzemudunhu reAfrica vaHumphrey Nugo kuti nyika haina nzvimbo inotonhorera zvinodikanwa yekuchengetedzera nhomba idzi kana dzikauya. Vagwamatanga vaenderera mberi vachiti pamusoro pazvo nyika haina kugadzirira kurapa zvirwere zvinogona kubata vanenge vabayiwa nhomba iyi kana kuti maside effects. Studio 7 yaedza kutaura navagwamatanga nezvenyaya iyi asi vanzi vanga vari mumusangano. Tatumira mibvunzo kuna chipangamazano chavo vaCosmas Mbambe pamwe nemukuru munyaya dzekurwisa chirwere cheCovid-19 munyika Dr. Agnes Mahomba asi vanga vasatiwo vapindura pataenda pamhepo. Ongororo yakaitwa panhomba yeJohnson & Johnson nenyika dziri kuishandisa inoratidza kuti inokonzera kugwamba kweropa mune vamwe vanhu. Mumiriri wechinhoi muparamende uye vari chiremba Dr. Peter Matarutse vanoti rudzi rwenhomba idzi dzinoda kuchengetedzwa panzvimbo inotonhora zvakanyanya idzo dzisingawanike munzvimbo dzakawanda munyika sezvo magetsi asingawanike nguva dzose.
Zvishuwa vane facility yokutambira asi kuzoti azobva ipapo andosvika kunzvimbo dziri kure hakuna facility dziriko dzinovachengeta pamalevel ematembesha anodiwa mavaccines vaya mazhinji vana Johnson Johnson echi asinganya kuda kufurizwa tokwanisa iwa vana Sinovac Sinopharm atakapiwa tinokwanisa kuvadistributa because hadi tembesha dzepasi pasi.
Kuramba nhomba kwehurumende kunouya apo vanhu vakawanda vari kuti vari kutadza kubayiwa nhomba zvichinzi iri kushayikwa. Hurumende inoti nhomba dziripo asi dzinongoda kubviswa kunzvimbo kwadzakawanda dzichiendeswa kusina. Kusvika pari zvino hurumende yakawana nhomba dzeSinovac neSinopharm dzinosvika miriyoni imwe chete nezviuru mazana manomwe ane makumi matatu nemashanu kana kuti 1,735,000 kubva kunyika yeChina, India neRussia. Gurukota rezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vakazivisa masvondo maviri apera kuti nyika iri kutarisira dzimwe nhomba zviuru mazana mashanu kana kuti 500,000 kubva kuChina mwedzi uno. Vanhu vabayiwa nhomba yeCovid-19 yekutanga vave zviuru mazana matanhatu nemakumi masere nezvinomwe zvine mazana matatu nemakumi maviri nemumwe chete kana kuti 687,321. Vabayiwa nhomba yepiri vave zviuru mazana matatu nemakumi masere zvine mazana manomwe ane makumi masere nezvitanhatu kana kuti 380,786. Izvi zvinoreva kuti nhomba dzashandiswa munyika yose dzasvika pamiriyoni imwe chete nezviuru makumi maviri nemakumi manomwe nesere kana kuti 1,020,078. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba vanhu vanosvika mamiriyoni gumi kana kuti 10,000,000 kana vanhu zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kana kuti 60% zvevanhu vari munyika senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCovid-19. WHO inoti Africa inoda nhomba mamiriyoni makumi maviri yeAstraZeneca mumavhiki matanhatu anotevera uye kuti vanhu gumi kubva muzana kuti vabayiwe. Panodiwa imwe nhomba mamiriyoni mazana maviri kana kuti 200,000,000 kusvika muna Gunyana. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.